manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera mbudzi 9/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Rachel Toto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoizvo ri muchirongwa chedu chanhasi. Mirijonga inoitika pamuzinda weMDC pakati pevatsigiri vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nevatsigiri vevaimbo vamunyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinotisarudzo dzeby-election mumakanzuru ekucholocho nekuhwedza dzafamba zvakanaka chose. Kukuo mtungamiri we Atuzu au Obed Masaraure, pamwene mnyori mkuru we sangano iri va Robson Chere. Woenda ku Congress, vasina anova kupiza, zuchitewera kudomwa kwa vaka itwa, nematunu mapfumba mwe, pasina anova pikisa. Ii ndiyo mimwe ye misore na uzedu zanasi, ichu ya pamuri, ichu bakuno ku Studio 7, irimu Washington DC. Paita mirijonga nhasi pamuzinda weMDC muHarare pakati pevatsigiri vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nevatsigiri vevaimbo vamunyori mukuru mubato iri vaDouglas Monzora. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Waswera huri hwekiti negonzo pakati pevatsigiri vavachamisa pamwe nevatsigiri vavamonzora pamuzinda webato reMDC pamogen Tsvangirai House nhasi izvo zvaita kuti vanhu vane chitsama vakuvare uye vamwe vatatu vasungwe mumwe wavarohwa ava vaBernard Nyaika avo vati vanotsigira vamonzora vati mhirizhonga iyi yatanga panga poda kutanga musangano wekomiti yepamusoro webato iri vachiti panga paine runyere kupirwa kuti vamonzora vanga vachida kurambidzwa kupinda mumusangano uyu
Taenda paavesti tichida kumiririra leader wedu, Secretary General for the Structure of the Day 2014 wakanga wachida urugiswa nizuru wachinza wafanonge wachipinda mu meeting wakazopinda saka nhasi taenda tichiedza kuda kuti pave nerunyararo meeting itwe murunyararo ndopa ndaona Stalos na Jeffrey vachi na Obey vachicrossa vachinotenga matags M Street because vanhu vatirikuisa nekutirova havasi vazhinji vanhu musangano angori matagsiwo angohaiwa but Jeffrey ndiye aita izvozvo
Mumwati womutsigiri wavamonzora vaneighbor Login Masala vati mhirizhonga yaitika iyi yakonzerwa nemutungamiri weboka revechidiki mubato iri vaObey Stole pamwe nemunyori muboka revechidiki vaOstalos Siziva
Zvazvaita vakomana vasvika paratakagara vakati iwewe newewe tokuzivai mese muri tiri simukai mubve ipapo izvozvi musimukai pamwe izvozvi motofumuka kunzwa ipapo mozomukira zvinhu zvechizano zano hamungadi kuisa munangagwa pachigaro inini kati ko isi mhosva yedu njee vangozoti ko isisu moti simukai apo napa ndinotaura kuti simukai izvozvi anhu patabva tasimuka takutofamba tichitoenda kwatata kuenda ndetinogara kuseera kumacho unofonera chi tofonera vamwe tovazivisa kuti ndozvataita se ndozvataitwa panapa tofamba tichitoenda ndobva tasangana vengi Vengi nuparam chaura kada isirambe mchira si rambe mchira muri street awa kumana vanhu vato pedzera vakudedzera mbava batai vanawo vachitevera kumashure
Vasizi vavati havachabvumidzwa kutaura nevatori venhau zvichitevera musangano wanhasi asi vasitole vati havana chavanoziva nezvaitika izvi
zuva rose ranhasi ndapinda meeting vana 9 kutobuda ndizvozvi dzinovangu vadzinenge dzakuma to 6 so whatever is being said zviri kutaura pamusoro pezita rangu vanhu vanenge vachinotaurawo nokundo kunenge kuri kufunga kwavo but handiziva nani ari kunzwa rohwandivanani pada ndikaziva mazita ndona ndinovazivawo here ndonisa renyaya ndevei
Mumwe vatsigiri vavachamisa vanga vari pamuzinda webato iri vaLaxon Dicky vapomera vamonzora mhosva yekushanda pamwe chete namuzvare Tokozani Kupe avo vari kutungamira bato reMDCT.
Musangano wedu tisatakatengesei musangano wasatsirwa mwana. Mwana wedu tisatsirwa mwana wedu isina baba.
tasiro musangano naba nababa babo riso gatisiya tikarwadziwa zvakaomarara tikarwadziwa indi zvakaomarara zvindi zvakaomarara zvezvezvo zvokuti nyangwe munhu wese Zimbabwe akaona kuti baba vasiya tikarwadziwa tikasiyo chamisa tasiya chamisa chamisa ndiazibatsira panyaya dzenyika saka chamisa izvi havana vanokwanisa kuti tive tibvisa honorable chamisa kuti president chamisa
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Valuke Tamborinyoka vati havana chavari kuziva nezvemhirizhonga iyi.
Izvo hatina kuzvinzwa isi tangoswera tiri musangano hatina tangonzwa kupanze panga paitaurwa asi isu hatina kunge tichitaura nyaya idzodzo. Tanga tichitaura nyaya dzevanhu, nyaya dzenyika, nyaya dzekutambura kwekuita vanhu kumareserva nomumaguta, nyaya dzekuti nyika ingaite sei kuti isesetudzwe iende kumberi ndo nyaya dzatanga tichitaura. Tangonzwa vanga vachitaura vanga vachiita noise panze asi hatina kuzva kuti nyaya yacho ndeyei. Isu taka tine nyaya dzakakosha dzine chekuita neuraramo neugaro hwevana vezimbabwe.
Vamonzora vapindawo musangano uyu kunyange hazvo motokari yavo ichinzi yapwanywa mawindo pamirishonga iyi. Vachamisa vakagadzwa nekomite National Council semutungamiriri webato iri pakafa vaMorgan Tsvangirai izvo zvakazotsinirwa nekongresi yakaitwa medzimishoma yadarika. Vanoriziva nezvaitika mumusangano uyu vati vamonzora vari kupomerwa mhosva yekuda kuti paitwe kongresi yechimbi chimbi zvichitevera kufa kwakaita vaimbo vamutungamiriri webato iri vaMorgan Tsvangirai vari kuvatsigira vachiti kongresi yakaitwa kugweru mwedzi mishoma yadarika yakaitwa zvisiri pabumbiro reMDC. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamonzora sezvo vanga vachiri mumusangano. Pataenda pamhepo musangano webato iri wanga uchangopera asi hatina kukwanisa kunzwa zvizhinji zvezvisungo zvabuda mumusangano uyu. Asi vane rudzivo nezvaitika mumusangano uyu vati vamonzora vanga vachitsika madziro vachiti musangano uri kurasa gwara rekusatevedza bumbiro remitemo yebato. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ratumira vaongorori kuwedza nekucholocho uku kwange kuinde sarudzo dzemabai election dzemakanzura emawadhi matatu anoti Cholocho Ward 16, Cholocho Ward 20 newedza District Rural Council Ward 4. Tabata mukuru anoona nezvezvirongwa zveZimbabwe Election Support Network amai Ellen Dingani kuti tinzwe mafambiro aita sarudzo idzi nhasi.
Masuta enyu nekuti pamukana kuya pachirongwa chenyu chiri kuobserva asati avharwa mapolling stations sezvamunoziva. Saka tiri kuobserva maelections ari kuitirwa kucholocho rural district council muward 16 nemuward 20 uye zvakare tine maobservers ari kuhwedza rural district council muward 4. Donzvo redu nderekuti tirambe tichiongorora maelections ose zvawo kuitira kuti tione kuti mitemo iri kuramba ichiteedzerwa here, pane zviri kushanduka here pakuitwa kwemaelections, uye pane zvatingarambe here tichikurudzira kuti zviimprove musarudzo dzedu. Saka so far kubva makuseni patanga tichiobserva kusvika pari zvino hatina kunzwa hedu kuti pane zvakanganisika. Zvizhinji zvatanzwa tanzwa kuti kwese kuri kutatu kuri kufamba zvakanaka, kuri peaceful, hakuna mhirizhonga yatambonzwa kubva kumaobservers edu kana zvimwe zvingakanganisa kuti election inge ichifamba zvakanaka.
Pavanhu vanga vachivhota nhasi, Mai Dingani, mungati sangano renyu raono here vamwe vanhu vanga vachitadza kunge vachivhota?
Pane vaya vatangoonawo vatinoti ma-assisted voters vanga vachitadza kuvhota vari vega, vanoda kubatsirwa, but handingati dambudziko rakakura nokuti mutemo wedu unotoprovida kuti kana munhu achida kubatsirwa kuvhota anobatsirwa nani uye zvinofamba sei. Saka handingati vatadza kuvhota, asi kuti vavhota asi vachibatsirwa. Vanga vari manambers acho anga akatidzikei patatarisa manambers edu masikati, saka satane manambers ekupera kwezuva iri kuti vazobatsirwa vangani. Asi namba yatangowana yanga yakati kwirei pamasikati patawana masatistics kubva kumaobservers edu, yanga iri kucholocho kuward 16 panonzi pashabva primary polling station pavhota vanhu 28 vachibatsirwa.
Ko iyo mashandiro ari kuita Zimbabwe Electoral Commission anga achikugutsa here?
Mukushanda kwavanoita vanoshanda vakasungwa nemutemo. Saka isu kana tichitarisa kuti vari kushanda tichitarisa kuti vari kucomply here nemutemo yemaelections, asi nemaregulations. atinotiwo ma electoral laws edu izi ma regulations nema administrative procedures anenge akaiswa. Saka pakuongorora kwataita kubva makuseni zvakaita sema voters roll vanaye ndenibhomaka iyaya maballot papers zvatinoti maadministrative processes angatedzerwa zvakanaka hatina kuona chataona chekuti tingapokane kana kuti tanga chakakanganiswa zvanga zvichifamba zvakanaka. Saka mutemo zvakare vanga vachitedzera sezvandambotaura zviye kuti vanhu vanobatsirwa kuvota for example vanga vachibatsirwa zviri pamutemo vanhu vachiitawo sarudzo dzavo zvakasununguka uye secret iripo.
Mapato madiki anga achikwikwidzawo here musarudzo yemabyelections?
Pasarudzo iyi mapato ari kukwikwidza iZANU-PF neMDC Alliance chete ndo vati vari kukwikwidza. Mapato madiki haapo.
Iwo mafambiro aita sarudzo kana muchitarisa sesangano pane zvamunotiwo here zvinhu zvanga zvichikushungurudza ichi?
Pari zvino hapana, tiri kutoramba tichinzwa kufara nekuti pane imwe recommendation yatanga tichipusha makora anova mwedzi yapfuura kubva muna 2018 yekuti voters roll redu ngariiswe panze pepolling station vanhu vatange vamboona vasati vapinda kutoti vanhu vanozonzi hamusifanira kunge muchivhota pano vaite vashoma. Saka tiri kuona kuti vari kuramba vachingozvidzokorodza vachingozviita mabyelections. Saka kuma waji byelections iwaya ari matatu voters roll ranga rakadisplaywa kunze kwemapolling station panze uye vanhu vanga vachinoona mukana wekutanga vamboona kuti sarangu riripo here vasati vaprocedha kupinda polling station. Izvo zvinoita kuti vanhu vanozonzi redirected driver kana kuti hausi kufanira kuvhota pano namba yacho inge ichiti ZK. Saka zvinhu zvoite tiri kutonzwa kufara kuti vari kutora mumarecommendations edu vachimashandisa. Asi pakuti pane zvatatsutsumwa nazvo pari zvino hapana.
Mukuru anoona nezvezvirongwa zveZimbabwe Election Support Network amai Ellen Dingani vachitaura vari parunhare vari kukadoma. Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, riri kuita kongresi yaro yechipiri muguta reGweru mwedzi unouya. Mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure, pamwe nemunyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere, havasi kukwikwidzwa pakongresi zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu mapfumbamwe pasina anovapikisa. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe nezvekongresi yavo.
Gadziriro dzedu dziri kufamba zvakanaka kuti tiite kongresi yedu yechipiri iyo ichaitirwa muGweru pavashandiri kubva musi wa6 kusvika musi wa8 December. Tavarura gwaro takaumba gwaro ratiri kuda kuti tinopresenta kongresi rinotiguida for the next 5 years atoo the strategic plan yeunion kubva 2020 for the next 5 years iyepo kuti izonozeyewa pakongresi yatiri kupinda. Chechipiri takavhura manome top 6 yeunion yedu yatinoti National Working Committee kubva pana president toti vice president, secretary general, spokesperson na finance secretary. Vanhu vakauyisa province akanominata vanhu vavanofungidzira kuti vangakwanisa kutungamirira organization ichienda mberi.
Zvinhu zvinenge zvakamira sei pakongresi apa? Tikuona kuti izvo muri kuti imi manominations akaitwa kubva mumatunhu mapfumbamwe vanhu vari kuda kunokondesta mazita avo avapo. Kana munhu akataurwa zita rake musi wekongresi anobvumidzwa here kunge achikwikwidza musi iwoyo?
Patop 6 vanenge hapana achazotenderwa kuti anominatwe kukongresi, vakatonominatwa ndivo vachatenderwa kukudzidza vari vari 6 pama6 positions iwayo pane vakanominatwa. Kwozotiwo zvetine mamwe mapositions anozoti asara anokwana kuita 7 nekuti executive yedu inopinda vanhu 18. Yayo 7 ndio anonominatwa vanhu kukongresi vachibva vavhoterwa ipapo. Bumbiro redu remutemo rinoti vanhu 6 vekutanga toti National Working Committee vanonominatwa kubvira mune maprovinces ese vakagarapo zvinja strata pachitoa madistrict chairpersons nemadistrict secretaries vosarudza vanhu 6 vavanoda kuti paine gender balance yekuti vatatu vanofanira kunge vari varume vatatu vari madzimai zvichienderana nedonzo redu rese union rekuti tive neutongi hwejekerere nedemokrasi yekuti mastructures avaiwo anosarudza vatungamiriri vavo.
Electoral Commission yenyu vaMasaraure yakaburitsawo here zvinyunyuto zvakabva muvanhu?
Electoral Commission yedu iri kutungamirirwa ne Zimbabwe National Students Union yanga ichibudzadza zvinyuito zvevanhu. Chinyuito chikuru changa chiripo ndechekuti vanhu vanga vachiumba vachipropoza vanhu 6 asi vasinga balansise madzimai nevarume. Zvaazvichizoita kuti pakonzere kuti maanominetezi avo achikwalifaiwe. Nekuti kana mukanga manominata moisa varume vana nemadzimai mairi maamuchizokurudzirwa yakaizokurudzirwa kuzvika dzisise manominations. So chinyuito chikuru chachibva kune vamwe vanga vachiti tiri kushaya madzimai ekushara asi isu tiri kuenderana neutongi hunoda kuti tiite equality kuti madzimai awane mukana wakaenzeranawo nevarume kuti pakutungamirira kuti union yedu ive iri yemunhu wose isangove yevanhurume chete. Chichemo chikuru chatanangwa chakanyotambirwa pakuva.
VaMasarore tiri kuona kuti izvo kubva pamatunhu mapfumbamwe akavhota. Imi hamuna munhu ari kukwikwidzai paCongress apa. Zvinorevei kuutongo hwechechetere?
Tiri kutenda maprovinces atipa mukana wekuti tiendere mberi nekutungamirira for the next 5 years. Chamungade kutoziva chimwe ndechekuti union yedu inotoita nematerm limits zvakare. Saka temu yatinenge tichipinda iyi inenge iri temu yangu yekupedzisira inove temu yechipiri. Tibvumirwa kutungamirira ndiri president amogamated rotas inyena zimbabwe. Jekerere ranga riripo hongu mukati ari kwaizvinhu pana secretary general vakakwanisa kunominitwa nemaprovinsi edu. Pamwewo kungoti vaishara vaande zvavari kuonawo kuti zvavanoda kuti tiite kuti union irambe ichienderera mberi.
Kuvhoterwa nematunhu mapfumbamwe ose pasina anokupikisai zvinhu zvinoratidza kuti izvo vatsigiri venyu vane kuvimbikana neutungamiri hwenyu. Asi imiwo semunhu zvii zvamunoti makakundikana mutemo yekutanga muri mutungamiri weHatuzi?
Mutemo yekutanga takanyanyokundikana zvikuru kuseta internal institution kuti tinyatsove nemasekretariati akasimba kumaprovinces. Nekuti tatitarisire kuti nemakore atashanda tingadai tichingori nemahofisi mashomashoma atinawo. Tori nehofisi muHarare neimwe iri muBulawayo nemuGweru. Asi tinoita zvaro panguva ino tingadai tine mahofisi nzvimbo dzakawanda emaprovinces ese tingadai tatione mahofisi izvozvo. Zvinoona kuri kukundikana kukuru kwatinotarisira kuti patobva kuCongress tichange tichienderera tichigadzirisa.
Mutungamiri weHatuzi vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana navanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzai Gumbo Nzvanda, mumwe wemadzimai vanga vari kumusangano mukuru uchangobva kupera muSouth Africa, umo makanga muchizewa mamiriro akaita zvinhu kumadzimai emuAfrica. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Gumbo Nzvanda, mukatitsananguro here pamusoro pemusangano uyu?
Musangano uyu wainzi African Women in Dialogue, tichireva kuti madzimai ngatimbowana nguva yekukurukura tichikurukura tichisheya zvatiri kuita isusu pachezvedu. Seni ndichisumudzawo mabasa atiri kuita. Tiri kuRosaria Memorial Trust tiriko kumaruva ekwamurewa tichisumudzirawo basa ratiri kuita at the African Continent panyaya yemwanasikan. Wakatanga musi wa4 mwedzi uno waNovemba muchipera musi wa8. Ndakaona ndichikokwa kuDialogue, hurukuro yaiitwa nemadzimai ese emuno muAfrica yakanga yakaorganizwa namadzimai ekuSouth Africa, the Zanelenberg Foundation, vachikurudzira kuti tiwane mukana wekusangana tiri pamwe chete tichibva kunyika dzese 65 dzemuno muAfrica, kuisa pfungwa dzedu pamwe chete nekusimbisana pamabasa atinoita tiri kumaruva kwatinobva, tiri mumabasa atinoshanda. Takaona zvakakosha zvakare kuti pachirongwa ichi pakanyanya kuve nemadzimai anobva kumaruva chaiko chaiko nemadzimai anorarama nemadisabilities akasiyana-siyana. Izvozvo zvakatikoshera sekuti ndivo vanhu vazhinji vanowanza kusawanikwa izvi ravo richibuda patinoita zvebudiriro.
Zimbabwe yanga yakamirirwa nemadzimai vakawanda sei?
Pakanga pane madzimai angasvika 16 aisanganisira vechidiki madzimai anobva kumaruva akanga aripo nemadzimai ane madisabilities takanga tinavo madzimai ari mumedia takazoonawo madzimai anopawo pfungwa dzavo panyaya dzebudiriro vakaita sana mai Chitimasiwa vakanga varipo pamaspeakers akanga ariko ndakaona zvichindikoshera kuti ndiwane mukana wekupinda meeting yakadai asi tichienda mberi ndinoona zvichikosha kuti chero takanga tine diversity yemadzimai anobva masituation akasiyana siyana asiwo tinoda kuti tiwane madzimai anobva kunharaunda dzakasiyana siyana sekuti sevanhu takanga tiripo ndakaona kuti daitawana madzimai anobva kubinga anobvawo kunana mat south zvingatikoshere kuti tirambe tine diversity zvakare yemaregion edu.
Inyaya dzipi dzanga dziri kukurukurwa pamusangano uyu uyezve tichitarira mberi zvii zvamunoona zvamakawana pamusangano uyu zvichazobatsirawo madzimai emuzimbabwe?
Zvikuru zvakabuda ndezvekuti madzimai kunyanya tiri kumaruva vanoshanda zvakanyanya asi zvekushandisa nyika zhinji muafrica madzimai ari muagriculture tichiri kungoshandisa mapadza chaiwo takatarisa kunana south sudan uko nedzimwe nyika tinoda technology inorerutsira madzimai pamabasa labor saving technology technology inoitawo kuti tiwane mukana wekuzorora sekuti basa rinoitwa nemadzimai kana tisina zvinhu zvekushandisa padhuze nesu madzimai anowanikwa achifamba madistance akakura kunyange kuri kutsvaga huni chaiko ngatiwanewo energy padhuze inoita kuti madzimai tibike zvichitirerukira inyange iri mvura ngaivewo padhuze madzimai tasafamba kuenda kure saka nyaya yekurarama kunoita madzimai tiri kumaruva tichidawo maservices padhuze zvinhu zvikuru zvakabuda uye kuti kana tiri pakurima ipapa madzimai tisangoona kurima kwedu kuri kwekungoti tawana zvesadza asi tinge tiri munonzi value chain yeagriculture kuitira kuti tikwanisewo kunge tichipindawo mabhizinesi anoenderana neagriculture zvingange zvichibva pakurima but pakuya dovi pakuita value addition nezvimwe izvozvo zvakandikoshera chechiri chakandikoshera inyaya yeviolence against women mabongozozo mhirizhonga dzatinosangana nadzo mukurarama kwatinoita tiri mhuri dzedu zvichibata tiri mudzimba nemumhuri dzatinogara asiwo violence inoitika in the public sector madzimai kana ari kumabasa dzimwe nguva vanosangana nesexual violence at the workplace zvakakurukurwa zvikuru violence inosangana nemadzimai panyaya dzematongerwo enyika iyoyo nyayayo yakabuda zvikuru kuti kazhinji unoona madzimai asingazoda kupinda mune zveutongi nematongerwo enyika sekuti kune violence yakanyanya nemabatirwo avanoita
nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai nyara dzaigumbunzvanda veRosaria Memorial Trust uyezve vari Goodwill Ambassador weEarly Child Marriages kumusangano reAfrican Union kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mararamiro anoita vasungwa vanenge vaine matambudziko akasiyana siyana anosanganisira ekuve mbeveve kana matsi izvo zvinoita kuti vange vachinetseka kutaura nevamwe vasungwa kana kunge vachienda kunozvimirira kumataredzi mhosva uye kuti tinzwewo sangano rinoshanda nevasungwa rezakuro kuti zvii zvariri kuitawo pakubatsira vasungwa ava. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano rezakuro vaEdison Chihota. Vachihota, nhasi tiroda kumbotarisawo matambudziko ari kusangana nevasungwa vane matambudziko akasiyana siyana vangava vasinganzwe kana kutaura kwoitawo vanenge vachirwara nepfungwa. Zvii zvamungataura pamusoro pematambudziko aya?
Machazvenyu irori idambudziko renge ririko kwemakore akati kuti apfuura asi nezvinezvi nekuda kwekuti the prison system iri kugadzirisa zvinhu zvekuti ifambe ichienderana nezviri kuitika munyika mazuva ano. Vasvikawo pachidanho chekuti vanodawo kubatsirana nevasungwa ivavo kuti vawanise vachifamba mune zvakanaka, nekuti panotora nguva huru inotora musungwa ari parimandi asina kutongwa nekuda kwekuti panenge pasina anonzwisisa kuti anoti kudii. Iko kupinda kwake chete mujeri kunoda kuti maofficers vave vanokomunicata navo. Saka naizvinezvi urongwa huripo ndehwekuti the prison service iripo pagadziro yekutrena vanokwanisa kuita sign language, nekuti kunguva yese yapfuura iyi zvenge vachingoita vekubedza vachienda vatingangoti vaya vava vekuhaya.
Saka izvi zvakatyora kodzero dzakadii dzevasungwa zvekuti vanenge vachishaya munhu anovabatsira nekukasika?
Nekuda kwekuti vanhu maramba muchingotaura nhau dzekodzero, ivo vachidawo kuonawo kuti kodzero dzevanhu vadzichengetedza sei. Saka nachokwadi chekuti kodzero dzevanhu dzakatombotyorwa apo nepapo apo, asi hapana zvaitika nekuda kwekuti mutemo wenge usipo, kwenge pasina chinorayira mutemo kuti zvingazvidai. Asi pakuita kwavakaita ekiza yavainayo, izvozvo vakazviita kuti zvive zvinowanikwa zvinimwewo. Saka vaakuzviteedzera nekuda kwokuti vaakukwanisa kuwana mari kucentral government yekuitira zvinhu zvakafanana naizvozvo, nekuti chenge chivaneta ndechekuti vange vasina mari yekuitira zvinhu zvakafanana naizvozvo from the central government.
Tichitarisa vasungwa vanenge vaine matambudziko seatiri kutaura ekuti havagone kunzwa, havagone kutaura, vazhinji muri kuona vachiraramawo sei kumajeri ikoko?
Idambudziko rinenge ririko kujeri kwete rake iye chete, asi kuti nevanenge vari mujeri nekuti vanoda kutsvaga kuti vabatsirane naye, zvikuru sei maofisa, kuti atsvage munhu anokwanisa izvozvo kuti abatsirike, nekuda kwokuti vanenge vachida kuona kuti utano hwemunhu iwoyo hwakachengetedzika, nekuti tinozove tinokanganisika ipapo utano hwake.
Upenyu hwevasungwa vachihota ragarawo riri dambudziko renyu imi nesangano renyu kuona kuti vari kurarama zvakanaka zvakadii. Zvii zvamungataurawo pari nhasi raramo dzevasungwa kumajeri? Pane shanduko here kubva mazuva ekare atainzwa kuti vainetsika kuwana chekupfeka, chikafu nezvimwe zvakadaro?
Dambudziko iyi harisi dambudziko diki, idambudziko riripo rakakura muchichienderana nekuda kwemamiriro akaita nyika yedu. Hatitarisire kuti tinokurumidza kuti rinobva rangoti apo nepapo kuti riporipo tinobva rapera, asi kuti zvinoda kuenda zvichidandudzwa zvishoma nezvishoma apo, asi zvichitorerwa pfungwa yekukasika, nekuti zvinhu zvinokanganisa utano hwevanhu kana kurarama kwevanhu. Ichokwadi kuti zvinhu zvakafanana nekudya, kupfeka nei vaakumbokwanisa nekuda kwemasangano akawanda anobatsirawo achienda apo nepapo apo vachibatsirana navo, nekuti bhajeti reministiri kana reprizenti harikwani riri rega.
Ko, imiwo zvamunodzidzisawo vasungwa kuti vange vachiita vari mumajeri ndezvipi zvamunovabatsira nazvo?
Isu tinobatsirana navo kubvira kutsika dzavo, toenda inonzi rehabilitation yemaoko, pfungwa neyezvimwe zvese, nekuda kwokuti kana vasina kugadzirika pfungwa, tisina kugadzira kuti vaite zvinoita pfungwa, hapana chatinenge taita. Tinotarisa zvikuru kuti tione kuti kana munhu aenda kujeri anokwanisa here kuenda kuchikoro kubva kugredi 1 kusvika kutechari.
Aiwa, tinotenda zvikuru vacho takuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda zvikuru maita zvenyu vateereri.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZakuro rinoshanda nevasungwa vaEdison Chihota muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Aiwa, nacho chirongwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.